manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri mupi wemugovera chiwabu 14 2022. Makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Kwanza kuvanesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vechidiki vanobva kumapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akasiyana-siyana vosangana muHarare kumusangano wevechidiki wemazuva matatu uri kukokerwa neZimbabwe Electoral Commission. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira varayiridzi vane matambudziko anoda kugadziriswa nechimbi-chimbi kuti vatore zororo remazuva mashanu ekugadzirisa matambudziko aya. Vanhu vanorarama neurema nhasi vavhota muHarare musarudzo dzekutsvaga munhukadzi achatora chigaro mudare reSenate chakasiyiwa naSenatary Joyce Timire ava vakashaya neCovid-19 gore rapera. Chikwata chenhapfu chengedze Platinum Stars chopa Benjani Mwaruwaru kukunda kwake kwepiri kubvira atambidzwa basa reurayiridzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vanobva kumapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akasiyana-siyana vari kusangana muHarare kumusangano wevechidiki wemazuva matatu uri kukokerwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Musangano uyu uyo wakatanga nezuro uchipera mangwana unonzi wakanangana nekupa vechidiki mukana wekupana ruzivo mumafambisirwo esarudzo uye kukwezva vechidiki kuti vapindewo munyaya dzesarudzo. ZEC pamwe nemapoka akasiyana-siyana vagara vachikurudzira vanhu zvikuru vechidiki kuti vange vaine chekuita nenyaya dzesarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano revechidiki rePlatform for Youth and Community Development vaClaris Madruku takatanga nekuvabvunza kuti vanoti kudii nemusangano uyu.
Mhuri yeZimbabwe chirongwa chakokerwa neZEC chirongwa chakakosha kunyanya nekuti focus is on young people. History yeZimbabwe yaratidza pachena kuti kubvira muna 2000 kunyanya participation yemayouth hainyatsofadza zvichioneka nekuti paya patinoti vangani vakarejista kuvhota uye vangani vanenge vachivhota. Mungori mugore ra2018 chete patangoona kuti vazhinji vemayouth angarejista kuvhota ndopi vakati vhotei. So konzeni iyoyo ndinoona yakakosha kunyanya kuri ivo mayouth ari political.
Asi munoona here musangano wemazuva matatu uchikwanisa kuzadzisa zvirevo chekuti vechidiki vange vachipinda munyaya dzesarudzo?
ZEC ingangoda kuti inyatse kuenda kupfuurira musangano uyu waitikwa wemazuva matatu nekuti mamwe masangano akazvimirira ega ari kuti vanhu akwezvevanhu vachiita vasati vati kunovhotera ZANU-P F kunovhotera CCC tikunovhotera bato rakati kuti rakati kuti zvirongwa zvirimo munyika pari zvino zvekuti mayouth anoparticipate Americans akawanda especially kuvhota registration zvichiri zvishoma sezvatakaona paya muna February pakamboitwa blitz yekutanga yachinzi vanhu ngavanorejista kuvhota vashoma shoma vakarejista. Saka ndingati chirongwa chakanaka ngachienderere mberi asi ZEC ngaipfurikidze chirongwa chazvinazvo zvemazuva matatu ichi.
Mukuru wesangano revechidiki rePlatform for Youth and Community Development vaClaris Madruku vari parunare neStudio 7. Rimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti riri kukurudzira varayiridzi vane matambudziko anoda kugadziriswa nechimbi-chimbi kuti vatore zororo remazuva mashanu ekugadzirisa matambudziko avo kutanga nemuvhuro musi wa16 kusvika chishanu musi wa20 mwedzi uno inove svondo rinouya. mutungamiri wesangano iri Vaobeti Masaraure vanoti mutemo unobvumidza varayiridzi kutora zororo iri iro rinonzi compassionate leave pasi pechikamu 41G chemutemo yepublic service kana kuti public service regulations. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kupublic service commission panyaya iyi. Ngatinzwei vamasaraure vachitsanangura.
Danho ratikutora tichikukurudzira varayiridzi, varayiridzi ndovauya kwatiri vachititarimirwa. Hatichambodekana chekubata, maprizes akwira zvisingaiti. Zvisadzoreke mari haisi kuwedzera, hatichakwanisi kubhadhara mabhills, upenyu hwedu hwakunzwisachiti. Tamba tanotarisa isu kuma regulations yaitu yaemployer, tinoona kuti tine patinotenderwa kuti kana tasvika pazvinhu zvinonzwisachiti zvinotambudza zvakaita sezvatasangana nazvo, tinokwanisa kukumbira employer kuti timbozorora basa tichizvigadzirisa. Saka vhiki rino riwo semusi wa16 kusvika musi wa20 tokuti kuvarayiridzi iwiki ratoti compassionate week rekuti nyorerai kune musupervisor wenyu musi wemuvhuro momuudza kuti section 41 pag inoti kana paine zvinhu zvauinazvo zvinosatiti zvinoshungurudza chaizvo unotenderwa kuti umbozorora. Saka mazuva aya tokwatora nyika yese tichizorora tichirega kuenda kubasa, asi tikazorora tiri kushandisa wiki iri kugadzirisa matambudziko akasiyana-siyana atosangana nawo.
Saka munoona here vakuru vebasa vachizenge vachitambira zvikumbiro izvo zvekuti varayiridzi vaende pazororo?
Chikumbiro ichi chakagara chabvumidzwa kare pamutemo. Saka vatungamiri vebasa vakwanisi kuratidza zvinhu zviri pamutemo. Isu tikungoexercisa marights edu zvatakatopiwa nemutemo kare.
Nzira iyo yekuti varayiridzi vatore zororo svondo rose haizoonekwa here sekunge nzira yekurangwa mabasa nayo vamasaraure?
Kwete hazvo, kuramwa mabasa izvezvo harisati tazvironga. Pamberi apa tichazoramwa mabasa chaizvo. Pari zvino hurumende yagara yaziva kuti zvatiri kuita izvi vangori vanhu vashungurudzika vari kuti tikumbozorora pevhiki rimwe chete chete.
Mutungamiri weR2's Vaobeti Masaraure vari parunhare muHarare neStudio 7. Vamiriri vemizinda yenyika dzekumavirira vari muZimbabwe vangangosvika 10 vari kutarisirwa kushanyira nzvimbo dzinochengeterwa nyanga dzenzou nevezim parks nemuvhuro kuti vazvionere voga uwandu hwenyanga dzenzou dziri munyika. Rwendo urwu rwuri kuuya pamberi pemusangano mukuru wekuzeya nyaya dzine chekuita nenzou weElephant Conference uri kutarisirwa kuitwa kuhwange mukupera kwemwedzi uno. Mutauriri wezim parks vatina Shefarao vanoti Zimbabwe yakagarira nyanga dzenzou dzakawandisa dzinokosha mari inodarika chidimu chemiriyoni yemadhora ekuAmerica. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo mumwe murume kuVictoria Falls akaurayiwa nenzou nezuro usiku. Vanhu 35 vanonzi vaurayiwa nenzou munyika yose gore rino. Zimbabwe inofungidzirwa kunzi ine nzou dzinodarika 100 rezviuru. Chabata wafarao kuti tinzwe zvizhinji.
Takaona zvakakodzera kuti tifambirane pamwe chete nezvinotaura mutungamiri wenyika wekuti re-engagement, let's re-engage. Saka isusu tiri kuedza une patinokwanisa kufambirana nemuono wemutungamiri wenyika wekuti tikwanisewo kunge tichitaurirana nevamwe vekunyika dzekumavirira kuti tobatsirana sei kuti nyika yedu ifambire mberi kunyanyanya munyaya yekuchengetedzwa kwezviwanikwa. Tinoziva tese kuti vashanyi vakawanda munyika muno meZimbabwe COVID isati yauya vaisvika ivo 60-80% vaibva kunyika dzekumavirira kuAsia nekuchamhembe. So zvakakosha kuti vanhu ava vange vachionawo kuti matambudziko edu atiri kusangana nawo akamira sei. Tichitarisa nyika yakaita seGermany semuenzaniso, imwe yenyika dzinotibatsira muurongwa hwatinawo hwekubatsirana kutochengetedza sei zvipfuwa zvedu.
Zvakakosha zvakadiva Farao zvekuti vamiriri vekune dzimwe nyika ava vange vachiona nyanga dzenzou dzamakaunganidza.
Tikoshera nekuti ndo zvinoita kuti nyika yedu ifambire mberi. Zvakatikoshera nekuti vanhu vanokwanisa kunge vane mari yekutenga zvinhu izvi vanhu vanobva kunyika dzekumavirira.
Muri kushandawo zvakadii nenyika dzemuAfrica dzine nzou kana matambudziko akafanana neenyu?
Anda pamwe chete nenyika dzemuno muAfrica kunyanyanya dzemuSadak nekuti tisu tine nzou dzakawanda dzasara. Mukatarisa nzou dzinosvika idzo 400,000 izviuru 400,000 dzasara dzinodarika 50% kana kuti ngati 65% yenzou idzi dzinowanikwa mudunhu rino rekuchamhembe kweAfrica. Saka zvakatikoshera kuti tirambe tichifambidzana tichionesana kutoita sei matambudziko atinawo. Nyika dzedu hadzisi kukura asi vanhu vari kuwanda vanoda pekugara, nzou dziri kuwanda miti iri kuparadzwa ende kuchinja kuri kuita mamiriro ekunze zvakatikoshera ende zvakatikoshera kuti patichaenda ku Conference of Parties muna November kuPanama tinge tichitaura tiri pamwe chete tiite chirwirangwe chekuti vanhu vedu vanobatsirikana sei mukurarama vanhu vedu vanowana sei chouviri kubudikidza nenzou idzi kubudikidza nemasango atakapiwa naNyadenga
mutauriri weZimpacts vatinashe Farao vari parunare muHarare neStudio 7 zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika hurumende yechiudzo iri kutonga muGuinea yarambidza kuratidzira kwemapato ezvematongerwo enyika mushure mekuzivisa kuti ichambotonga kwemakore matatu utongo hwejekerere husati hwadzorwa kunyika iyi vakuru vakuru mumiro wacho mudonho reWisconsin muno muAmerica vanoti vanhu makumi maviri vakakuwadzwa muzviitiko zviviri zvekupfurwa kwevanhu nepfuti mukati medhorobha remiro wacho pedyo nenzvimbo yekutandarira apo zviuru zvevanhu zvaiona chikwata chebucks chichitamba neceltics mumutambo wesemifinary yenba eastern conference iye zvinotochienda kuna Marvelous Mushanganya uye westudio 7 kuti tinzwe zvaari kutipakurira muchirongwa chake chakanangana nemadzimai
ndimi kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya uye ndiri muWashington nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemamwe madzimai vanova zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa avo vanoti pari zvino vari kutarisana nedambudziko rekuti havasi kubatwa zvakanaka kuzvipatara pavanoenda kunobatsirwa kana vakazvitakura tichange tiri kunzwa zviri kusangana nemamwe madzimai maviri vatori muchipatara pari zvino tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu mungatitsananguroo kuti zvii zvamuri kusangana nazvo pari zvino muchipatara mamuri imomo muSouth Africa
ndinoitwa mai basha nechitoro ndiri kupretoria kumamelodi ndiko kwandiri ndakazvitakurawo saka makuseni pandandichienda kuchipatara ndabuda mvura ndatanga kutanda kubuda mvura ndobva ndasvika kwandanichinda kuEastras Clinic then ndobvandidirecta kuMamelodi Hospital ndasvika kuhospital kuya vabva ndichingosvika vatondichibudisa passport ndikati pari zvino passport handina zvikanzi okay wakakrosa seiborder tichikuda mari izvezvi tichindotanga kuatenda tichikuda 470 ndikati handina mari pandiri pano handishandi uye murume wangu ashandi vakati aa muno maubudi kana usina kutipa mari iyoyo then ukarara muhambi vaikuda 1170 rands penight
muri kubatwa sei pavanenge vaziva kuti hamusi zvizvarwa zvemuSouth Africa
saka ini ndauyawo nhasi kubva zvandauya makushandausa neambulance havana kana rubatsiro rwavandipa kana vachitaura nesi zvisu vanenge vachitirafura semaforena vachitituka vachiita zvavanoda asi mari vachida pamusoro pazvo vachida mari vekuri kuti vanoda mari asi kuti vachitibatawo zvakanaka asi ya hapana zvatingaita nokuti munyika yavo
shuwiro yenyu ndeyei uyezve pane rubatsiro rwamungada here pane zvamuri kusangana nazvo imomo muchipatara chemuSouth Africa sezvizvarwa zveZimbabwe
moona rubatsiro rwataingodawo semadzimai akazvitakura kana dekuru kuti varibatawo zvakanaka varega kutirafura tangobvisawo mari yavanoda zvakanaka tabudawo zvakanaka uye tabatawo vana vedu zvakanaka ndozvete zvatinenge tichida kwete kuti vanoda mari pamusoro but vachitishaudha vachitituka hazvina kunaka
regai tiende timbonzwa shakare kubwa kwenye mungwe mudzimai arimuchipatara uyo anotie akabatsirwa mwana wake ari primicha parizvino. Asi arikutochikira kuti achawana kupi mari yekuti vabhadhare mari kana vachinge vakuda kubuda muchipatara ichi.
Hamuna munhu ndichiri mumuchipatara ndisati ndaudzwa bhiri rachona bhiri rachona ndichazorudzwa ndabuda muchipatara. Nekuti mwana wandakazara epfuyetu mari dzachina dzirikubvisiswa vanhu dzakawandisa. Chero chibva kuzvara ukasagadisa chero ukazvara sanhasi kubva watobuda nguva iyoyo.
Mari dziri kubhadhariswa kuti munhu abatsirwe dzakamira sei?
Kana ukazvara noma kubhadhara 2000 ukazvara neopashe kubhadhara 5000 ukagadisa ma8000 9000 zvichikwira.
Saka imi muri kuziva here kuti muchange muri kubhadhara mari pamunozobuda nemwana kana achinge anzi akukwanisa kuburiswa muchipatara?
Nasikuza kuchabhadhariswa mari hakuna kuri kubhadharwa mari nekuti vanhu zvina kuri sarudo kubhadhariswa mari akawanda. Mari akawanda zvimwe akaita mwedzi ne2 weeks anzi 8000.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya pano pachirongwa chedu chemadzimai chatinokupai svondo rega rega.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives. Nasi tine hurukuro nasabhuku Madzinga vawebista muru wekuward 1 kuonde valley pamusoro penyaya yazunza nyika yose yemukomana Morris Muchena wekuchisuko uyo akapedza mwedzi 16 achiita semudzimai mushure mekuroorwa naAndrew Chafa wemubhuku raMadzinga. Nyaya iyi yakatanga kuparurwa neKaranganda TV ava vakazotibatsirawo kuti tisvike kuna sabhuku Madzinga. Ngatinzwei sabhuku Madzinga vachitsanangura mafumurirwo akazoitwa Morris.
Chakaitika ndechekuti kunoku kune tournament yaakutambwa madzimai achitamba bhora ravarume. Saka bhora iri rakatambiwa Sunday yasiki vachitamba bhora madzimai vakatamba just 15 minutes nekuti vataitamba navo vanga vachibva chisuku madzimai vacho vachida kutamba nevadzimai vemuno maMadzinga muno. Saka vakatamba bhora iri 15 minutes then 15 minutes idzo dzedzinda rakasvikawo pagrand tichiona vari kutamba iri mukadzi yanga achiriwo muground achitamba bhora. Saka zvaaitamba bhora vanhu vaingozvibvunza kuti mabandiri ari kuita mukadzi uyu kana bhora kwari kuita mukadzi here kana kuti murume. Asi hapana akakwanisa kumubvunza pakuti uyu mukadzi here kana kuti murume.
Saka makazoziva sei kuti haasi munhukadzi sabhuku Madzinga?
Bhora iroro rapera pakazouya mumwe mukadzi anonzi Nomeda anobva kuchisuko ikoko achibva abvunza kuti ipimo vanhu vekwaMadzinga vachitambisa bhora nemunhu wemurume zvinobvumirwa here? Tikati isusu munhu wemurume uri kutaura kuti atamba bhora ndoupi apa? Ndokubva adisikiraibha mukadzi iyeyo kuti uyu anonzi Morris Muchena. Tikati iya uri kutaura kuti Morris Muchena, isusu munhu uyu akapembererwa kubhuku kwedu usiku hwese kusvika vanhu vaswera achinzi muroora iwe uri kumuita murume pakuti kudii? Tikati aiwa murume uyu nekuti ndii ndakafunda naye ende uyezve tandogara naye kuchisuko ndakatofunda naye grade 1 to 4.
Saka makatambira sei tsananguro iyi?
Vanhu vakakashamidzika zvikuru asi hapana akakwanisa kuzozvibvunza kuti munhu ari kutaura chokwadi here. Saka chiitiko chakazoitika ndechekuti wa musi wechitatu inini ndandiri nemeeting yangu panapa pakauya hanzvadzi yake yakaberekwa naya mudumbu ndiyo yakazokwanisa kuti tese isusu vanhu vekwaMadzinga tizive kuti uyu haasi mukadzi murume uyu. Vakauya vachiti izvo tiri kuuyawo kwamuri sabhuku tiri kuda kuti titeerero Morris Muchena. Morris Muchena uyu ihanzvadzi yangu asi tiri kutonzwa kuti akaroorwa kunoku akatopondererwa kuitwa semuroora. Bati munhu uyu ihanzvadzi yangu ndakaberekwa naye mutumbu rimwe chete ini ndoko vandata aiwa ndikwanisa kukuperekedza kwenda nani kokoko akaruwa kwachafa ndikaende kutumirei vanhu vanotomutora auye pano ndoko vandatuma varume wangu vanokwana kuita 6 vachibvoenda kumutora kumba kwako ndokubva auya pano apa
auya padare penyu akati kudii
murisi muchena ndakamubvunza kuti ava vanhu uri kuvaziva here avo ndekutanga ipopapo akaramba kuti handiwaziwi but ndokubva ndapa soko yedu kuna tete wacho hanzvadzi yake yaitaura kuti iyi hanzvadzi yako ndakapereka naye mudofu ndiwe ndakazoti chimubvunza iwewe kuti unozvozi hani ado kuziva here ndopa akabvunzwa murisi muchena achibva azoti ah inini ndinowaziwa hangu but nguva inei handifungi kuti ndiri right asi inini ni hanzvadzi yangu asi inini nditori musataniki inini ndakajoina zvechisataniki ndichimubvunza mubvunzo ndakati iwewe morisi zvava kubvuma iwewe kune hanzvadzi yako kuti uri munhu murume wakanga wamborohwa seiko nemurume uyu wekwachafa uyu saka iye akati zvanzi zvazvii zvemachiripiti because mukandibvunza izvozvo izvo hatikwanisi kuzvitsanangura papa rezvinhu izvi ndakamuti bvisa bvudzi rako iwewe chiwigi chaka kapfeka chechikadzi akabva ati ndikabvisa wivhi ndinogona kubvisa vhiya 24 hours hakuzondioni panapa saka inini ndakabva ndazvitya ndokubva ndapawo kune hanzvadzi yacho akati ano ini tati ringomutera kuti tende nakumba because taane 2 years tichimutsvaga munhu tichimushaya saka zvotaimushaya takazonzwa kuti ari kunoku ndosaka tasvika kunoku ndokubva ndazovapa inini kune vekwachafa wacho kuti ano chitorai munhu uyu muende naye kumba inini musabvipo apapo kana inini ndaenda kupasa ndichazodzoka ndinonzwa kuti murume wacho zvaasipa ari kuHarare akafonerwa achauya ndetichizopedzisa soko iri tiri pamwe chete saka ndakazobva kupasa inini ndokuzosvika kuenda kwachafa kwacho ndotonzwa kuti kuvabvumirana kuti ano inini ndandisvika zivo kuti iwewe uri murume ndokubva watorana uchienda kumba kwavo asi nyaya yacho yanga yatoenda kumapurisa kudhara
saka pari nhasi varipi vaviri ava
vairava vari mumaoko memapurisa ndakazonzwa kuti vangu vari kukoti yakatangira padc ndokuzonzwa kuti vatransferwa kuti vaite koti yeva kwamutara mine kuti chokwadi ere chirikungotaura wani
asi tichitarisa nyaya iyi sabhuku madzinga pane mhosva yaparwa here apa
isusu tinoti kune mhosva yaparwa muchiwanho chedu tiri kutomirira kuti ikokoko kwakamira sei kumatarezo mhosva kana vari kunzi ikoko kumatarezo mhosva hakuna mhosva but kunoku tinayo sechigariro chedu chetiwanhu hatitaitaura zvakadaro
pane matanho amungazotarisira here kutora mungaziisa vanhu kuti zvii zvinozoitwa zvekuchenura nzvimbo
hatinazvo zvekuzoita because kugara kwedu matunhu edu isusu nechiitiko chakaitika ichi tichiri kushikurudzika zvikuru hatatatata kugadzika nehana dzedu kuti chiitiko chakadaro ichi chinozoguma chakaita sei toda kuti titore matanho pabva pane zvavakaita izvi nekuti hasaita zvoona futi
kuna vamwe sabhuku madzinga vari kuti izvi hazvinei nechisatanisi chiri kutaurwa nemunhu uyu asi kuti vanhu ava vanogona kunge vaizivana vari vaviri vachiita zvavo hongo chani munoti
kune vakatowanda vari kutaura nezvekuti ichi chingangove chisatanism zvechisatanism hatizvizivi but chingo chani tiri kuzvitambira sechingo chani because iwe pachavo pauviri waitozivana
aiwa ndinotenda zvikuru sabhuku madzinga
zvakanaka tezvavanomuzvinova
manga makateerera kuna sabhuku madzinga vawebhista mhuru wemuwadhi 1 kuhonde valley muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa chakanangana neupenyu hwedu munhau dzemitambo chikwata chengezi platinum stars chapa bhenjani mwaruwaru kukunda kwake kwepiri kubvira atambidzwa basa reurayiridzi kuchikwata ichi Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ngezi Platinum Stars yatambura Tenax 4-0 Baobab Stadium nhasi masikati ndokupa mwari wari kukunda kwake kwechipiri kubvira zuva iro akapinzwa basa. Izvi zviri kureva kuti mwari wari akunda mumitambo miviri ndokuita mangange mumitambo miviri nekurohwa mumitambo mumwe chete pamitambo mishanu yaashanda kungezi. Asi kukunda uku kwakwidza ngezi platinum nhano imwe chete chete pamusoro petafura yepsl kusvika pachinzvimbo chechishanu yakaenzana pamapoints 24 nemanika diamonds asi ngezi yaenda pamusoro pemanika diamonds nezvibodzwa zvina zvacho zvabuda mumutambo wanhasi asi manika diamonds ine mukana wekusvetuka ngezi platinum stars sezvo iine mutambo mangwana neblack rhinos kusakuba stadium fc platinum ndiyo yave pachinzvimbo chechitatsu nemapoints makumi maviri nemashanu mushure mekurova yadha 2-0 nezuro. Kunyange yarohwa nhasi, Tenants yaramba iri pachinzvimbo chegumi neshanu zvichitevera kurohwa kwaitwa ZPC Kariba 3-0 neBlue City nhasi masikati zvekare. Mune mumwe mutambo nhasi, Herentals yaita mangange 1-1 neBlue Chiefs. Murairidzi weHerentals Kumbirai muti wekuziva anoti mangange mumutambo wavatanga kunwiswa achavabatsira mumitambo inotevera.
Kumanaja kwataita kuti tiwane iyo point zvinofadza. Kana watiwana point zvinotipa manyuku tinoenda pamagames achatevera.
Herentals yave pachinhano chechinomwe kusvetuka Black Rhinos iyo iri kutamba mangwana. Dynamos ndiyo iri kutungamira gungano iri nemapoints makumi matatu chinzvimbo icho. Mumwe muteveri wayo vamasimba denenga vanoti haisi kuzobva zvekutamba.
Patasvika apa ndepekuti isusu seDynamos hatichaburuka patavi. Vese vanofunga kuti vachatidzura na FC Platinum nana Chikenini kavambokangamwa wozvapfana na King na Dolo bhora ravari kutamba hariite. Kocha wedu ndira ari kugona kuronga zvidhori. Saka panguva ino yatiri takutoenda.
Asi Dynamos ine mutambo mukukutu mangwana apo iri kushanyira Highlanders kuBaba Field Stadium. Mitambo pakati peBoso neDimbare yakaoma zvekuti vashoma vanoda kuisa mari dzavo kubhejera chimwe chezvikwata izvi. Wawa ndiyo yave pasi pasi petafura nemapoints mapfumamwe kubva mumitambo gumi nemishanu mushure mekuita mangange 1-1 neHarare City. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau zvakare. Vechidiki vanobva kumapato ezvematenderwo enyika pamwe nemasangano akasiyana-siyana vosangana muHarare kumusangano wevechidiki wemazuva matatu uri kukokerwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira varairidzi vane matambudziko anoda kugadziriswa nechimbi-chimbi kuti vatore zororo remazuva mashanu ekugadzirisa matambudziko aya. Chikwata chengezi Platinum Stars chopa Benjani Mwaruwaru kukunda kwake kwepiri kubvira atambizwa basa reurayiridzi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
So kuyizika tisendaba ku VOA Ndebele.
Divana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 14 kuNkwenkwezi 2022 igama nguNtungamile Nkomo ezihamba phambili iZimbabwe Electoral Commission iqhuba umhlangano labasakhulayo bamabandla ezombusazwe agoqela iZANU-PF leTRCC lapho okukhulunywa khona ngendaba zokhetho ezigoqela uDlakela. Ugatsha olubona ngezenhle olwezimpacts luthi abantu asebebulewe zinyamazana zeganga lonyaka sebesedlula amachumi amathathu lanhlanu 35 kulandela ukubulawa kowesilisa indlovu eVictoria Falls izolo. Ababalisi bathi umthetho ovimba amabhanga ukukweletisa izimali ubathiye ebunzimeni ngoba bephila ngezikwelete. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezenhle olwezimpacts luthi abantu asebebulewe zinyamazana zeganga eZimbabwe kusukela ngosibandlela lonyaka selisedlula amachumi amathathu lanhlanu 35 kulandela ukubulawa kowesilisa indlovu eVictoria Falls izolo ebusuku. Isikhulumeli salolugatsha umnumzana Tinashe Farawo utshele iStudio 7 ukuthi balusizi kakhulu ngalesi sehlakalo. Uthe ngeviki edluleyo kulababili njalo ababulawe izindlovu eVictoria Falls. UFarawo uxwayise abantu ukuthi bekele ukuhamba ebusuku ikakhulu endaweni ezaziwayo ukuthi zilenyamazana eziyingozi kanti njalo uthe kumele uZulu achiyane lokuhlokoza inyamazana. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe achiyeneyo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo baqhubeke ngomhlangano wabo namuhla okuhlaziya ezokhetho oqoqwe iZimbabwe Electoral Commission. Abanye besithi le-commission kumele iqhube umsebenzi ngendlela esuthisa wonke umuntu ukuze kungabi lokudonselana phezu kwempumela. Abasakhulayo laba bebekhuthazana njalo ukuthi bengaze bavuma ukusetshenziswa kundaba zodlakela. Baxwayisene njalo ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla lezombusazwe. Lo mhlangano usungulwe izolo njalo uphela kusasa. Ungenwe ngabatsha abagoqela abeZANU-PF labe Citizens Coalition for Change. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeEkhaya Vote 2023 umnumzana Nkosikhona DVT.
Besingayizwanga thina le youth conference kodwa iqakatheke kakhulu ukuthi lethe izekhi lethe ama stakeholders achiyeneyo ukuthi bazoxoxisana ngendaba zokhetho indaba ze electoral participation into ezinjengazalozo. Uqakatheka kwakhona ekusekuthini ukuthi izekhi la ibe lethuba lokuthi izwe esingathi ngesikhiwa ama concerns aba bantu abachiyeneyo kungaba ngabantu abatsha kungaba bezombangazwe ukuthi bazwisise ukuthi okwenza ukuthi ukhetho lungatrustwa eZimbabwe kuyini. Konke kuqakathekile yikho ngincabe senza iconference ukuthi angazi ukuthi iagenda yeconference yakhona yini kodwa kuqakathekile kakhulu ukuthi kube lama dialogue sessions afana nalawa ukwenzela ukuthi sonke njengama stakeholders kuma elections wona la sihambe kanye kanye.
izeki ingaqhubeka ngemihlangano enje ibambisane lenhlanganiso ezizimeleyo ezifana lezenu singabona kusiba lobubelo yini ekhuphuka amanani abantu ababhalisela ukufota
imhlangano enje iqakathekile kakhulu kodwa uqakathekileyo ukuthi after nxa imhlangano siyenziwe kuphumani kuba lempumela bani kuba lama reforms bani ngoba singakhanyela kathesi ukuthi khona lathi njenge ekhaya vote siqoqisana lezeki njalo nje especially yebulawayo province mat north lase mat south kodwa izikhalazo zethu baya bezihambisa khona le eHarare ku commission so esikufisa ukuthi kube lezinye izinto lathi sizibonayo ukuthi sokube lenguqu wola nalapha yana kwenze ukuthi kusincedise ukuthi lati nxa sikhankasa sikhuthaza abantu ukuthi babhalise ukuvota kube lokunye laba bakubonayo ukuthi hayi sokube lokulungisiswa okuthile lapha sokulungiswa selalaphana kuyancedisa kakhulu ukuthi sithi restore iconfidence yabantu kuma electoral processes wona la ayenzakala eZimbabwe
Umnumzana Nkosi Khona DVT isikhulumeli senhlanganiso yeKhaya Vote 2023 kusenjalo abantu abagogekileyo bebevota eHarare namuhla kukhetho lokudinga usenetha obamelayo ngemva kokubhubha komeli wabo usenetha Rejoice Timire Nyakenye iZimbabwe Electoral Commission ithi lolu khetho luhambe kuhle njalo impumela yalo iza kwethulwa namuhla. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iathuzi ithi umthetho kamongameli Emmerson Mnangagwa ovimba amabhanga ukukweletisa uzulu lamankampani izimali usuchiye ababalisi besebunzimeni obukhulu ngoba baphila ngezikwelete. Umthetho lo wethulwe ngeviki edluleyo njalo uhulumende wazise namuhla ukuthi usewufakile kugwalo lwe-Government Gazette. Iyathuzi ithi okudanisa ababalisi kakhulu ikuthi kabasenelisi ukuthola usizo kusikhwama se-GEMS. Lapho abafaka khona imali zabo nyanga ngenyanga ngenjongo yokuthi benelise ukuyiboleka nxa bethe behlelwa ibunzima. Iyathuzi ithi ngobunzima bonke lobu ikhuthaza ababalisi ukuthi baye kukhefu kusukela mhlaka 16 kusiya kumhlaka 20 kulinyanga. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo.
Isimemezelo esenziwa ngupresident esokuba amabhanga angasaboleki abantu izimali sibuya ngesikhathi esibi masikhangela ababalisi leholo labo. Indlela akade sikhona ekade isetshenziswa ngababalisi abaningi yikuthi bebesebenzisa isalari yabo kumbe singathi liholo labo ukukwenelisa ukuthola imali yamaloni ebhenki ukuze benelise ukufeza ezinye izidingo zabo. Mende nxa eselumisile lolu hlelo kuthi ukuthi ababalisi sebeyasala lakhona ukhiyana okulithonsi okubizwa nguhulumende kuthiwe ngumholo sebezathwala nzima ekufezeni izidingo zabo. Ubuyanga babo ababalisi hlehle sobuzavela kathesi ngoba ukubolekwa imali ngamabhanga bekukuvala lokhuyana kungakhanyi kakhulu lanxa besesingabantu bezikwelede.
Ungachasisela abalaleli ukuthi uhlelo lweJames lolu lusebenza njani kahle kahle?
IJames luhlelo olwabuya lohulumeni. Okwakuqala ngithanda ukuthi ngazise abalaleli kankomo ukuba uhulumende esenza isinqumo seJames kazange adinge ukufuna ukuzwa imbono yezisebenzi zakhe. Yena wabuya lohlelo esithi luhlelo lokuba ancedise izisebenzi zakhe ukuse sithathelwa 2.5% yomholo wethu. Wena obususiya applyela iloan. Okwasethusa kakhulu ukuthi uhlelo lolu solufikile. Abantu bakhonona uhulumeni wasecity abangalufuniyo uhlelo lolu phecelezi ngesilungu kaba opt out. Abantu bagcwalisa amafomu oku opt out. But lalamhloko bona baba opt out imali lokhu ithathu. Okwesibili labana basalayo beluyamukele uhlelo lukahulumeni lolu belibona ngani loza basiza. Baqala ukufuna uku-applyela ama-loan lawo. Njengoba ngithilo phambilini ababalisi lezisebenzi kahulumende sebephila ngama-loan lavela kulokho okuzinhlanganiso okunikeza ama-loan. Sathola ukuthi nxa umuntu ese-applya laphana bona kule mali abayifunayo ukuthi ibikhona emholweni wakho ukuze benelise bona ukukunikeza i-loan le. Kodwa nxa bethatha imali ye-James 2.5% abakunaki konke lokho.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iATUS. Uhulumende yena wazise izolo ukuthi amankampani aqhuba inhlelo zokulima akasaphathwa ilumthetho.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela mambalafu wembula.
Kwenze maphandleni ugatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwezifuyo soluvimbe ukuthengiswa kwenkomo ematobo lasebulilima kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-foot and mouth kulezi ndawo. Izakhamizi zikhala ngokuthi lelinyathelo lizabangela ukuthi sithwale nzima ngoba siphila ngokuthengisa izifuyo. Walpeti Ncube usipha lolu daba.
Umqondiso gatsha le-veterinary service ezantsi emaNdebeleni umnumzana Enathi Mdlongwa ubhalela abakhokheli balolu gatsha ezigabeni zombili ebazisa ukuthi umkhuhlane we-foot and mouth uyawumemetheka ebulilima lasematobo kungenani le mizamo abayithathayo yokulwisana lawo. Ngokunjalo umdlongo othi sifuye sisuka kulezi ndawo kasisavunyelwa ukuthi zisuke lapho ezikhona lo mkhuhlane uze utshabalale. Umdlongo ophinde wathi loba nje lelinyathelo lilukhuni balithethe ngoba imithi yokuqeda lo mkhuhlane isilela. Kodwa izakhamizi eziqoqelana umsakazo zithi bezingakananzeleli ukumemetheka kwalo mkhuhlane endaweni zazo. Angumnumzana Luka Ncube oyisakhamuzi sakobhewula ematobo.
Bona nxa sebefaka i-quarantine thina lokhu kuyabe sokusidisturba kakhulu ngoba kathe sangithi izikolo zivuliwe zivulele ukuthi abantu oyenelisayo athengise lawo maguqu amabili amathathu ukuze ayenelise ukubhadala ama-fees. Manje nxa sebefaka i-quarantine phezu kokuba vele isimo sinje, so lokho kuyasiphazamisa kakhulu kakhulu kakhulu. Into ekhona nje ukuthi bona baya befanele bayenze izinto ngendlela eyiyo ukuthi umkhuhlane wonke lo uyahlatshelwa uyenziwani ngendlela zakhona, hayi ulondolozwe ngendlela zakhona, hayi ukuthi bezoqhamuka befaka ama-quarantine. Unga-quarantine ukuthi umuntu engathengisi into eyiyo ethenga impuphu yakuthi kuyenziwe njani.
Umnumzana Lavimo Ncube esinye isakhamuzi sematobo laye uthi lo mkhuhlane bawuzwela khatshana.
Irawundi yethu lapha asikadibani nakho, khangelela ukuthi khona alubana kuyavikelwa masinyane, i-vetinary isondele masinyane ukuze kuvikele ingakasingenele. Kwakathesi ayasikadi sithethwa yilutho mpela siyezwa kukhona ezindawo ezehlukileyo.
Umnumzana Colin Gwenya uthi lelinyathelo lizaphazamisa inhlalakahle yabo ngoba bephila ngokuthengisa izifuyo.
Abantwana siba ezikolweni zinkomo, ukudla lekwathi asilimanga sifuke sithengise iy'nkomo kodwa abantwana bahle ukubhatala i-school fees ezikolweni zinkomo. So kuzasi-affecta sibili kakhulu, hhayi kancane ele ngoba izifuyo yibhenki yethu, abaningi asisebenzi.
Umnumzana Andrew Ngwenya oyisakhamuzi seGwambe Plumtree uthi wabona iy'nkomo sezikhula ngemva kokuba kufike idube esigabeni sakibo. Ngaphandle kwalezi sigqinti, lo mkhuhlane ubikwa uhlasele inkomo eGwanda laseBedbridge. Umkhuhlane foot and mouth umemetheka ngesiphangephange, ngakho abalimi bakhuthazwa ukuthi baphange bazise abogatsha olunakekela isifuyo lapho inkomo zabo zigula. Bakhuthazwa njalo ukuthi bengali izifuyo ezizifeleyo kumbe abaziqedise zivele zizigulela. Usenjalo Zulu ezantsi emaNdebeleni usekhala ngokuswelakala kwamanzi kulandela ukungani kuhle kwezulu. umnumzana Zwelithin Kabula oyisakhamuzi esiteze kwana North uthi bazabhekana lodubo lwamanzi lomnyaka ungakapheli. Amadamu amaningi kulesi sabelo agcwele ichebechebe okudala ukuthi engabambi amanzi lalapho izulu lithelana kuhle.
Lokho kubangelwa ukuthi amadamu esasilawo sayagqibeleka ngemva kweminyaka eminingi elokhu engenwa inhlabathi kungalalokho kuthiwa i-scooping, i-rehabilitation phela. Kuqakathekile-ke ukuthi uhulumende agcwalisise isinqumo sakhe sokuthi i-district ngayinye ngayinye kumele ibe le-drilling rig kwenzela ukuthi amanzi alandele phela ku-underground lapho atholakala khona. Kuqakathekile ukuthi uhulumende abe lohlelo lwe-bore drilling, aphinde njalo uhulumende avuselele amadamu asagqibeleka, akhuphe udaka lenhlabathi osolugqibela amadamu.
Iningi lamadamu adilizwa lizulu eminyakeni edlulileyo alokho engakalungiswa okudala udubo lwamanzi ezansi emaNdebeleni. Ngiyimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Rosalind Ncube, isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-Labour Economist and African Democrats iLead elikhokhelwa ngabesifazana. Thina njengeparty ye-Lead sifuna ukusukumisela umuntu wesifazana lamankazana yethu lama-youth ukuthi esukume sibili silogatsha lethu kakhathesi oluthiwa khona Together We Can. Sizama ukunceda abangakwanisi ukubhadala izibhedlela, abangakwanisi ukuthola imali yokuthenga imithi yokuthi bezilaphise. Liyapha nje bonke abangakwanisiyo banabo. Sikhangelela ama-pensioners iwe simancedayo futhi ngama-advising ngameshena njengezuba lapha ukuthi abantu bezuba bazange bebhadalwe. About voter registration sikhona futhi ngikhona sabhala ama-articles amaningi sisithi abantu abagijime berejista ukuvota ukuthi manxa wento we-census befika nje abantu bethini becooperate. Njalo nje futhi njenge-parties ekhokhelwa umuntu wesifazana sithi khona umuntu wesifazana kasukume eme laye silingane lamadoda. I-national constitution yethu eka-2013 ikhuluma ukuthi ifuna 50-50 maybe workplace noma ukuthi khona emakhaya indawana zonke nje kuparliament kufuze kube yi-50-50. Iparty yethu iyalwisa ukuthi that 50-50 ibe khona kuparliament, sibe khona singabafazi siyenze hafu isihamba sonke labalisa sike silisane le-patriarchal ekhona lapha eZimbabwe.
Ibandla lenu likhokhelwa ngowesifazane, liyake lithole yini ezinye ingxaki kumbe obunye ubunzima elibhekana labo ngenxa yalokho?
Ulinde Masarira sehlangane lenhlupho eziningi eze iphathi nje ekhokhelwa umuntu wesifazana ngokuthi sikhangelelwa phansi. Ngabafuna amadoda ukuthi khona sike sisukume lathi sike silingane labo. Siyahlangana lo body shaming, sihlangana labantu besitshela ukuthi singamahule, abantu besitshela ukuthi khona lila bantwana abaningi, abantu besitshela ukuthi khona abantwana balama-different fathers, besihleka, abanye ngabasijikijelayo bengasibona. In fact, ku-internet sibili siyabe sithethiswa, siyenza wonke abakufunayo ngabantu besilisa. Yikho esifuna ukukuceda khonokho.
Amathuba okuthi ibandla lenu linqobe anjani? Siyabona ukuthi kulamabandla abalisayele ZANU-PF, LCCC, abaningi abakholwa ukuthi alabasekeli abaningi, singatsho layo i-MDCT, lina limi ngaphi khonapho? Ngibone ngani lizanqoba nje, lilabasekeli abaningi yini, njalo lizabakhuthaza njani ukuthi abantu bexhase ibandla lenu?
Silamaphathi amaningi sibili njengo-CC, ZANU-PF, MDCT. Thina njengekusukuma esikwenzayo sithi khona njengephathi entsha siyalwisa sibili ukuthi khona abantu ngabasivotele bebona
ngibone ngokuthi umuzi ngumama umuntu wonke sukuma nje ake engenise umama esikhundleni sika president ngeke engenise uLinda Masarira sibone ukuthi khona kasiphumeleli yini njengeZimbabwe ukuthi iZimbabwe ayibuyeli yini ukube esimeni esihle manje ikhokhelwa umuntu wesifazana ngasikambeni sonke 2023 siyevotela umuntu wesifazana sonke sihambe siyevotela uLinda Masarira njengopresident kanye wonke lamakansela akhe elead kanye wonke lamamember of parliament akhe elead umuntu wesifazana lamankazana ngababonewe bengabantu sithi no ku child marriages sithi no ku women abuse so 2023 vote lead to power
ibandla lenu lilabo abangathi amalunga ama officials awesilisa amaningi
ilead party silabo sibili ama abesilisa half half akula umuntu esincindiselayo phansi sithi umuntu wonke sukume ngabe ngumfazi ngabe ngumuntu oyindoda sithi 50-50 njengeconstitution yeZimbabwe ukukhuluma khona eyalungiswa ngo-2013
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Roselyn Ncube isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-Labour Economist and African Democrat iLead esixoxelayo eseHarare asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni lilami usithandekile Mhlanga ikhona pha eWashington DC
siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba
elingali tshona njani izolukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa nomnumzana Mojalifa Mokwele isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labaphila ngokuthengisa ucansi eZimbabwe Sexual Rights Center kana ngumzana ungasitshela ukuthi njengenhlanganiso siyasizwe ukuthi liyaphathisa abantu abaningi abaphila ngokuthengisa ucansi ungasitshela ukuthi umumo unjani lezi suku ikakhulu kunhlanganiso yenu
no hayi siyabonga kulezi suku nje umsebenzi yiwo omningi inhlanganiso iyakhula asinko kunye kubangelwa ukuthi umsebenzi wethu esiwubambayo nawo inkabantu bakithi bayadinga ukuthi sibaxhase sibasekele kakhulu ababala amaphepha bangabe bebonile ukuthi inani lengculaze liyakhwela kobulawayo ngakho-ke kuyadinga ukuthi inhlanganiso ezinjengezinto ezisapota abantu bezincedisayo ngokunika abantu izinto zokuzivikela bethu ecansini ukuze bathophe ucansi oluvikelekileyo zibe khona nokufundisa nje ngocansi oluvikelekileyo imfundiso yankhona iqakathekile ngakho-ke kithi kutsho ukuthi umsebenzi mningi kumele sibophe ziqini
manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi inani labantu ababanjwa imikhuhlane yocansi likhuphuke ikakhulu ngalezi nsuku
okokuqala kutshengisa ukuthi abantu bayahamba emacansini njalo-ke senza ucansi olungazikelekanga yinto yokuqala esiyibonayo okwesibili abaningi bakhombela ku-COVID-19 ekuthini kuye kwaba le mithetho esivalele ezindlini abantu bahlala bengayi ndawo bengahambi ekuhlaleni kompane abantu bevalelini kungavunyeli ukuya ngaso kuyakhanya ukuthi icansi libe lisenzakala sike sabona futhi inani labantwana abancane bephuma belezisu ngesikhathi sivalekile okutshengisa ukuthi ucansi belukhona lusenzakala khathesi sesisiza linani labantu abale mkhuhlane ephindana ngokwecansini layikhuphukile ngezinye zezinto lezi ezikhona okunye esingabe sicabanga ukuthi kuyabangela ukuthi imikhuhlane ethelelwana ecansini ikhuphuke ebantwini bakithi ukuthi inani labantu abathanda ukusebenzisa kokuzivikela amajazi omkhwenyana lalo liya lisehla sehla angazi ukuthi kubangelwa ukuthini kuno
kodwa bona abayenza umsebenzi wokuthengisa ucansi bathini lezinsuku bathi sekungconywana yini njengoba imigoqo ye COVID-19 ingani singanene
ekukhulumisaneni kwethu labo sikhangela nje ngezimpila kahle lokuthi baphila njani bayathi bathi ibhizinisi lomsebenzi lisusiba ngcono lokho kwavunyelwayo ukuthi amabhawa avulwe lamakhefi la ekhona esesuliwe sokusenza ukuthi umsebenzi wabo ube ngconywana sebebuyela abaningi emabhizinisini lalaba akade bethengisa ucansi bengemgwaqweni sesikwanisa ukuthi sibabone endaweni zabo zokuthengisela ucansi bemile laphana kulamakhefu abapholisa beqetsha bonke abantu etown besiba lesikhathi lapho kungavunyelwa muntu etown lamabhawa evalwe kodwa kathesi sesiwabona sebebuyela emsebenzini sibile hhayi bayafika ukuthi ibhizinisi selikhuphuka
lo-ke ngumnumzana Mojalifa Mokwele isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labaphila ngokuthengisa ucansi eZimbabwe Sexual Rights Center ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale
Siyabonga Chris siziqhibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomhlabeleli wezokholo umbonisi Msimanga silinsizwa izethula
ngithanda ukubulisa kuqala ngithanda ukubulisa kuqala kwindawo zonke umbonisi Msimanga lo udabuka endaweni yaseZimbabwe esigodini sasensuza khona ukudabuka khona umbonisi
sibona lapha Msimanga ukuthi uphethe ama singles kuphela awukabi lamadlalade yini njalo ingoma zakho zitholakala ngapi
sasebenzela phezu album kunjengamanje sisebenzela phezu kwealbum ngangokuthi ma kuphela unyaka abantu bengalinda ialbum endaweni zokuxhumana ungangichecka even ku-YouTube or wonke ama social media ngiyatholakala ungabhala nje mboniswa komsimanga uzongithola lapho noma kuphi le ngoma ziyakwazi ukutholakala nje wonke ama online stores zakhona YouTube
ndeli ubashiyela waphamazwe
abalandeli ngibashiyela amazwi ukuthi abalandeli bami yalithanda kakhulu balandeli ngisazonenzela kubeka ni support ngoba ngisaqala nje njengamanje ukwenza ialbum eyona lonyaka so shebe balandeli ngiyalithanda ngisazoba right nje ngisazonikhekela kahle uvuthu
uphuma ke enkundleni umbonisi Msimanga ngale Msimanga ecula ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu nanzi ebezihamba phambili IZimbabwe Electoral Commission iqhuba umhlangano labasakhulayo bamabandla ezombusazwe agoqela iZANU-PF leTRIPC lapho okukhulunywa khona ngendaba zokhetho ezigoqela uDlakela. Ugatsha olubona ngezenhle olweZimpacts luthi abantu asebebulewe zinyamazana seganga lonyaka sebesedlula amachumi amathathu lanhlanu 35 kulandela ukubulawa kowesilisa indlovu eVictoria Falls izolo. Ababalisi bathi umthetho ovimba amabhanga ukukweletisa izimali ubachiye ebunzimeni ngoba bephila ngezikwelete. Kwanele Mthwakazi, asibeni sonke kuhlelo olufanayo kusasa. Yimi uNtungamile Nkomo.